Hatisi kuti vanenge vachisungwa. Tiri kuti isusu kune vanhu vanongoonekwa vane mazimari neupfumi, vachionerwa neupfumi hwavo. Havana bhizimisi rinozikamwa kuti vaita zvakati, upfumi hwacho hunozikamwa kuti hwabva kupi. Zvinoita kuti nyika yedu ichengetedze organized crime. Isusu sehurumende hatidi kuti nyika yedu ive neorganized crime. Munhu wese ngave neupfumi hunonzwisisika, hunozikamwa kunzi akabhadhara mataxi pamari iyoyo. Mari yakabhadhara mitero inofanira kubhadharwa yenyika. Ndizvozvo kana usinganzwisisiki then kana usinga explain kuti zvakabva kupi, whether wakatengesa madhiraga kana kudii, zvinotorwa. Hapana chino mitemo yakadaro iriko kwese kwese. Ukaonekwa uchidraivha kana bending unogona kutomiswa onzi chimbotitsanangurai makaitenga sei, mari dzacho dzakafamba sei and dzakabhadhara mataxi zero. Ndo zvinongoita kuti vanhu vave vatirarame mutemo. Saka ndo kwatiri kuenda ikoko.
Apa muri kutarisawo here vaya vane mari mabhanga dzatingati dzemaRTGS zviri kufamba sei apa?
Kana tichitaura mari tiri kutaura upfumi hwako kubvira dziri kubhengi dzinongoonekwa mubrick and mortar, kureva kuti dzimba dzamunovaka, zvimwe basically lifestyle audit. Lifestyle yako ikangoratidza kuti une dzimwe mari, vana vako vari kungoendawo kune zvimwe zvikoro zvisinganzwisisiki, iwewo hauna kana basa rinozikamwa. Kumwe zingotsanangura kuti akofi dzinobhadhara zvokufamba sei and kana zvaonekwawo, kana ukazvitsanangurika zvakanaka zvakanakawo, kana zvisingatsananguriki then paita problem. Nokuti ka vanhu vangavabhadhara, vanhu vanofanira kubhadhara mataxes. Saka panofanira kunge pachionekwa kunzi uyu mari yake inobvawo kuchienda uko. Asi kune vamwe vamuzivawo vane mari dzisinganzwisisiki kuti idzo dziri kumbofamba sei. Saka ndo nyaya yacho iyoyo.
Ko vari kutengesa mari rumugwagwava?
Ndo dzimwe mari dzisingazofamba sei. Kutengesa mari rumugwagwa kuri kutyora mutemo. Handiti tina maexchange regulations. Saka iwayayo kana achibreakwa ndo nyaya yekubreakwa mutemo. Kana mari ngadziwe netsananguro, mari ngadziwe netsarukano. Kana dzisina tsananguro kana tsarukano, hurumende inganaka zvikuru kana yawana mari yakadaro.
Asi kavamwe vari kuchema chema vamangwana kuti mutemo unofanira kuti uendeswe kuparamende, kwete kuti mutungamiri wenyika anoramba achimbodzika mutemo uyu unoshanda kwemwedzi mitanhatu. Zvanga zvakaipei kuti uendeswe kuparamende?
Nyaya iripo ndeyekuti organized crime iri kuitika yezvino yakawandisa. Uchaenda but president vanobvumidza kushandisa secondary legislation, ichozoenda kuparliament zvonogadziriswa. Hazvina kumboipa that provision iyo yema presidential temporal powers yakaiswa for this particular reason, yokuti kana paine chinoda kuitwa chinoonekwa kuti nyika iri kuvhorongwa ngazvishandiswe ipapo. Mukatarisa vamunangagwa vasingofamba pese vachimboti ndaisa presidential power, ndashandisa presidential powers, apa ndashandisa presidential powers, vanotoshandisa pokuti vanhu vavo panenge pane need, apa pane need apa.